Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 18, 2022 Mbakaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimseki inozivisa kuti bepa remets ranyorwa nhasi range ratove maoko evamwe vana vechikoro nekuda kwehuori.
Tinobatsira vanhu vejekerere kusanganisira vema NGO. Vanhu jikerere vaone kuti pavari kuunganidza upfumi uhu vari kuunganidza zvakanaka here kana kuti pane corruption
dare repamusoro ropa mutongo wekuti vari muhurumende mumwedzi mitatu inotevera vaudze veruzhinji nezveupfumi hwavainahwo
zvakaonekwa kuti pazvikonzero zvokusiya chikoro vakataura kuwanikwa kana kushayika kwemari 44.9% Vakataura zvokuroorwa kana zvokuita pamiri 18.2%
Zinstat inoti vanasikana vakawanda vave kusiyira chikoro panzira nekuda kwekuroorwa vasati vabvazera Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN ririkurudzira vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi zvichiya kwamuri zvichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro inoona nezvebvunzo munyika yeZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inoti mapurisa ari kuferefeta kuti vamwe vana vechikoro vakwanisa kuwana bepa remetsei risati ranyorwa nhasi. Mumashoko kuvatori venhau ZIMSEC yayambira vana vechikoro vose kuti vasapanane mapepa awanikwa zvine chitsotsi neuori mukati ichiyambirawo kuti mutemo ucharanga vose vanenge vabatwa. Vanenge vabatwa vaine mhosva vanonziwo havasi kuzopiwa zvinenge zvabuda mubvunzo dzose dzavanonyora dzeO level. Dare repamusoro reHigh Court rinoti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi nemuchiuchisi mukuru wehurumende vaPrince Machaya vakatyora bumbiro remitemo nekutadza kwavakaita kudzika mutemo unosungira vakuru vakuru muhurumende kuburitsa pachena upfumi hwavainahwo. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare nenhengo yeparamende inomirira Harare North vaAllen Rusty Markham. Frank Chikore anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaJacob Manzunzu nezuro vakatura mutongo wekuti vazoyambe navamachaya havana kudzika mutemo unosungira vakuru vakuru muhurumende kuti vaburitse pachena upfumi hwavo zvavakati zvinopesana nezvavanosungirwa kunge vakaita zviri mubumbiro remitemo yenyika. VaManzunzu vakati zviri mubumbiro remitemo zvinofanira kuzadziswa uye hazvifanira kutora nguva kuzviita. Nokudaro mutongi wedare akakurudzira vazoyambe navamachaya kuti vatore matanho ekuti mutemo unobata nyaya iyi wadzikwa. Paspecifam 198 subsection A chebumbiro remutemo, paramende inofanira kudzika mutemo unoona kuti vakuru vakuru muhurumende vaburitsa upfumi hwavo pachena nguva nenguva nekutara zviga zvinofanira kutevedzerwa nemakambani ehurumende pamwe nekurangwa kwevanenge vachikora mutemo uyu. Nokudaro vaManzunzu vakapa vazihambe navamachaya mwedzi mitatu yekuona kuti mutemo uyu wadzikwa. VaMarkham vaudza Studio Museveni kuti vafara zvikuru nemutongo uyu.
This is imperative if we're going to try and stop the looting and corruption in this country.
Izvi zvakakosha zvikuru kana tichida kumisa nyaya dzehuri munyika muno, uye kana tichida kugara tichiziva kuti vakuru vakuru muhurumende vane upfumi hwakadii.
Mumiriri weHighfield West Mparamende uye vari nhengo yeCommittee yePublic Accounts mudare iri vaHappymore Chidziva vati chinhu chakakosha zvikuru kuti mutemo uyu udzikwe, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru mukurwisana neuori uwo unonzi watambarara serunyemba munyika.
Nyaya yakakosha zvikuru kuti paitwe declaration yemaassets kune wese uyo anotarisira kutora chigaro kana kuti anenge atora chigaro, kuitira kuti zvibetsere nyika mukuasesa kuti zvainenge yabirwa nevanopinda pazvigaro ndezvipi, uyezve zvinhu zvakanga zviine munhu ndezvizvi. Kana ukazenge wawana zvinhu zvako nenzira yakanaka zvinoongororeka kubva pane maassets awakati wakanga uinawo uchigara pachigaro, uye zvinotibetsera senyika kuti iye munhu anga yakuita matyira nekuti anenge achiziva kuti vanhu vanomuziva. Saka akazoonekwa anga achifamba neslippers, ukamuona akufamba apfeka tenda futi, woziva kuti pane padii patorerwa nyika. Saka zvinhu zvakakosha kuti munhu wese anenge achitora chigaro adiclaim assets ake.
Mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vati,
kana zvichinge zvaenda pachena zvinobatsira vanhu vejekerere kusanganisira vemaNGO nevanhu jekerere kuti vaone kuti pavari kuunganidza upfumi uhu vari kuunganidza zvakanaka here, kana kuti pane corruption kana kuti uori hwaakuitika. Saka tinoona kuti pakapinda mutungamiri wenyika muna 2018 vakadeclare maassets avo, asi tange takatarisirawo kuti vazhinji vachateedzera sekudaro.
Mutungamiri wenhengo dzezanu PF mudare reparamende kana kuti chief whip vapupu raito garepi vati havaone chingaremera hurumende kudzika mutemo uyu.
Isu tiri nyika inotevedzera yatingati rule of law, kuteedzera zvinenge zvataurwa nedare. Kana pasina zvinopokana nebumbiro redu romutemo katingati constitution of Zimbabwe muruling iyoyi, ini ndinoona zvakangonaka kuti titevedzere aninani uno upfumi hwake.
Vatogarepi vatiwo mutemo uyu unofanirawo kubata chero munhu asina chigaro muhurumende, kuitira kuti nyaya dzeuori munyika dzipere zvachose.
Vazhinji vehurumende havasiwo vanenge vari munyaya dzakaita sedzeuori. Nyaya dzeuori dziri mumunhu wese, chero kumabhizimisi ikoko unongoona munhu mangwana makuseni angomuka ava noupfumi humwe hunotyisa kuti ushenge kuti wahuwana kupi.
Vamachaya vati taure navaziyambi nezvenyaya iyi, asi vaziyambi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira kuti tinzwe kuti vachapikisa mutongo uyu here kana kuti kwete, uye kuti matanho api avachatora. Asi pakunzwikwa kwenyaya iyi, vaviri ava vakaudza dare kuti kudzikwa kwemutemo uyu hachizi chinhu chinofanira kuitwa naivo chete, vachiti dare reparamende nedare remakurukota ehurumende vakanga vachifanirawo kuunzwa kudare kuti vazvipindurire, sezvo vane chekuita nekudzikwa kwemutemo uyu. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda, sezvo vari kuRwanda kwavari kupinda umwe musangano vachimirira paramende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gwaro raburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat zvichibva mukuverengwa kwakaitwa vanhu gore rino rinoratidza kuti Zimbabwe haisati yakwanisa kugona kuti vana vose vanofanira kunge vachienda kuchikoro vaita izvi. Gwaro iri rinotiwo vanasikana vakawanda vave kusiyira chikoro panzira nekuda kuroorwa vasati vabva zera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura ongororo yavo, mukuru weZimstat vataguma mahonde vati pavana vose vanofanirwa kuva muzvikoro kubva pamakore mana zvikamakuma pfumba mwene zvina kubva muzana ndo vakamboenda kuchikoro.
Zvakanoka kuti zvo pa 13,466,067 vanhu vane makore 4 zvikwira, 94% vanga vari muchikwata chatinoti ever attended school, zvichireva kuti vanhu havakatomboenda kuchikoro pane imwe nguva. Zvakaonekawo kuti 5.3% vakanga vasina kumboenda kuchikoro zvachose. Pagozoita pataitora statistics data kana kuti about 0.6% zvakanga zvisingazikanwa kuti vakamhenya kana vanga vasina.
Vamahonde vatiwo
zvakavanikwa kuti pavanhu vane makore 4 to 24 67.3% vaenda kuchikoro takatasa nyika yese. Takatasa kuprimary level, kuprimary school level 95.9% yaenda kuchikoro. Takatasa kuECD 67.9% yaenda kuchikoro. Takatasa lower secondary 83% yaenda kuchikoro. Takatasa upper secondary from 5 to 6 35.3% yaenda kuchikoro. Takatasa tertiary inama polytechnic nema university nezvimwe zvakadaro 12.1 ndo yaenda kuchikoro.
Ongororo yeZimstats yaratidzawo kuti vana vakawanda vanosiyira chikoro panzira zviri kukonzerwa nekushaya mari uyewo kubata pamuviri kana nyaya dzewanano. Vamahonde vatiwo
zvakawanikwa kuti pazvikonzero zvokusiya chikoro vakataura kuwanikwa kana kushayika kwemari 44.9%, vakataura zvokuroorwa kana zvokuita pamiri 18.2%, vakataura zvokuti takapedza uye takagutsikana takagutsikana nepatasvika 11.1%, vaiti takamirira kuenda padanho rinotevera 9.2%, vaiti hapana chikoro chine zvinhu zvakakodzera not appropriate facilities is 0.4%. vanhu vanenge vachita mamwe mafacility kuti vaende kuchikoro. Vakataura zvokudzingwa 0.1%, vakataura zvokuti tukuchengeta vari kuhwara 0.1%.
Gwaro iri rinoratidza kuti kune avo vanosiya chikoro nekuda kwenyaya dzewanano vazhinji vacho vanasikana. VaMoses Mukabeta vanoshanda neUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO vataurawo panga pachiturwa gwaro reZimstats vati zvakakosha kuti Zimbabwe itore matanha anoita kuti vana vese vanofarwa kuva muzvikoro vavemo. VaMukabeta vatiwo zvabudiswa neZimstats zvakakosha nekuti zvinoratidza kuti hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekuti vanhu vanotadza kuwana dzidzo nekuda kwekushaya mari vachiti Zimbabwe ikabudirira kuwanisa dzidzo yepasi pachena sezvinovimbiswa nehurumende zvingabatsira. Nyanzvi mune zvedzidzo varivo zvakare mukuru weNational Schools Development Committee Association vabhane manokore vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakasangana nezvimhinga mupinyu zvakawanda izvo zvinokanganisa dzidzo munyika zvakadai sedambudziko reCOVID-19, zvitendero zvisingakoshesi dzidzo kunyanya kuvanasikana pamwe nekubviswa kuvanhu panzvimbo dzavanenge vachigara. Vamanokore vatiwo kuoma kwezvinhu munyika kuri kukanganisawo dzidzo munyika.
Tobvazve mamiriro akaita kunze kwenyika anenge ikonomi yedu iri kukanganisa kubva maikuva 2000 kusvika iko zvino takatiita mumasangezi makambani mazhinji anga akavhara kana kuti akavhara inoone peuri vanga vaine mamhuri dzakati kurei zvakabva zvanokanganisa kudzidza kwevanhu zvokuti zvakadzora zvakaitasira kuti tingasvike pa100% paya.
Gwaro iri rinoratidzawo kuti uwandu hwevanhu vane ruzivo rwekunyora nekuverenga munyika kana kuti literacy rate rwakadzikawo munyika kusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muna 2002. Zimstats yatiwo gwaro iri nderechinomwe pamagwaro masera ari kutarisirwa kubudiswa nesangano iri pachita ariswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kunoitwa kamwe chete pamakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano rakazvimirira roga richiona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN ririkurudzira vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo kuti vasaite zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dza2023 sezvo zvichidzosera kumashure utongo hwejekerere. Izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika kumatovo nekuInsiza pamberi pesarudzo dzemabielections ekutsvaga makanzura. sangano iri rikurudzirawo vezvematongerwo enyika kuti vaumbe waro wekugadzirisa nyaya dzemhirizhonga. Rakurudzirawo Commission on National Peace and Reconciliation kuti ifefete nyaya idzi uye kuona kuti vanenge vachikonzera mhirizhonga vasungwa. Muguziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7, abata vakafanobata chigaro chemukuru wezesin Mozare Ellen Dingane.
Taburitsa statement yedu iyo chitaura nenyaya yemhirizhonga yatiri kunzwa ndofunga imi mainzwawo yakaitika kumachopo nekuinsiza. Seve Zimbabwe Election Support Network tashushikana nekushungurudzika zvikuru kuti vanhu tine mwedzi mishoma-shoma yasara kuti tipinde musarudzo dzedu dzegore rinouya dza2023. Kwatotanga kuitika mhirizhonga yakadai, tazwa kubatikana chaizvo nokuti zvinoita kuti vanhu veruzhinji vanofanira kunge vari ivo vanonovhotera kana kuti vanenge vachida kuvhoterwa vatadze kuparticipata kuma elections kana kuti kuma electoral processes. Zvikuru sei madzimai uye avo vanorarama neurema vanobva vatya nekuvhunduka kana patanga kuitika mhirizhonga dzichikonzerwa nenyaya dzepolitics. Zvakare zvichiitiko ichi chaitika panguva yatakatarisana nechirongwa chedelimitation icho chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission, uye vari kufamba vachiita maconsultations kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Ndikubatei muromo muri ipapo, Madam Dingani. Izvo zvedelimitation izvo zvinobatana papi nemhirizhonga iri kuitika munyika iyi?
Zvinoita zvakare kuti vanhu vasazoenda kunopinda maconsultations iwaya nekuti vanenge vave kutya zvakare mhirizhonga iyoyi yatiri kunzwa.
Zvinozoitwa sei zvazvinonzi vanhu vari kurovana vari kupondana kunze uko munyaya dzesarudzo idzi?
Tiri kungokumbira kuti mapurisa vashandise mitemo yenyika kuti vakakonzeresa kana kuti vanga vachikonzeresa mhirizhonga iyoyi vawanike vachisungwa, uye the law to take course. Hatidi kuti maelections edu anga ari maelections anenge aine mhirizhonga. Tinoda maelections anoitwa murusununguko uye murunyararo semaZimbabweni, tisingarovane, tisingakuvadzane, tisingabvundusirane kana kukonzeresa kuti tsaro dzedu dzisafambe zvakanaka. Saka taita statement iyoyi seZimbabwe Election Support Network. Saka tinongoda zvakare kuti National Peace and Reconciliation vakwanise kupinda zvakare vachibatsira mapolitical parties kuti vawane vachikutaurirana kuti kana vaine kusawirana kwavanenge vachiita as in as political parties that not your interparty clashes or conflict, vabatsire kuti pange paine kutaurirana nekunzwisisana. Uye mama structures hatinawo zvakare anotibatsira kuti tinge tichigadzirisa maconflicts atinowana pakati mapolitical parties semamouth party liaison committees. Akwanisi zvakare kushanda basa rekuti paitike runyararo, asi mapurisa ngavainvestigate vaite basa ravo vakonzeresa mhirizhonga iyoyi vasunge, ndokuti vanhu vazive kuti mhirizhonga yakashata especially kana chitaura nyaya dzemaelections. Uye zvinoita kuti vechidzimai kana vanorarama neurema vazokwanisawo kupindawo musarudzo vari macandidates kana kuti vari mavoters.
Vakafanobata chigaro chemukuru wezesin Mushare Ellen Kandongoro Dingane vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti mauto ayo anochengetedza runyararo matatu akaurayiwa nezuro, mamwe matatu akakuvara zvakaipisisa kuMali. Izvi zvinofungidzirwa kuti zvakaitwa nevanopfurikidza mwero vachidyidzana nezvikwata zveAl-Qaeda neIslamic State pachishandiswa zvimbambaira zvainge zvakatiwa mumugwagwa waifamba motokari dzemauto aya. Vanochengetedza runyararo zana nemakumi manomwe nevana kana kuti 174 vafa muMali kubva zvakatanga hondo muna 2013.
Paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevashandi vayo nezvenyaya yekuti vashandi vopuwa sei mari dzebonus gore rino. mumakore apfuura vashandi vaingotarisira kupiwa mari dzavo dzemabonus zvisinei nekuti vanenge vashanda sei gore rose. Asi gore rino hurumende inoti vashandi vachapuwa mabonus zvichienderana nekuti vashanda sei kana kuti performance based bonus. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti mabonus akakosha zvikuru mukusimudzira nyaya dzezveupfumi.
Mabonus anobatsira zvikuru munyaya dzeupfumi hwenyika nekuti imari inopiwa vashandi isingabatirwe mutero inokwanisa kushandisiwa nevashandi yavanoti pachirungu disposable income. So bonus extra disposable income inowanikwa nevashandi kupera kwegore rega rega inozochitanga kutenderedzwa muzvitoro kubudikidza nekutenga zvinhu zvakasiyana siyana. So mabonus anosimudzira zvikuru ekonomi nekuti anopa mukana vashandi kuti vange vachitenga vachitenderedza mari yachona zvinova zvinoita kuti upfumi husimukire.
Ko, iko kupa vashandi mari zvichienderana nekuti vanenge varima pakadii zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Gwara rekupa vashandi vehurumende vanova masivil servants maperformance bonus igwara rakanaka, hapana chakaipa sekuti tingangoti vashandi vehurumende vari kushushikana uye vari kutambira mari dziri pasi tichitarisa nyika dzakatikomberedza kana dzimwewo nyika dziri kubudirira seZimbabwe. Saka igwara rakanaka, hapana chakaipa nokuti vagara makore ese vaisingopiwa. Kana ava maperformance based bonuses chinodiwa chekutanga ndechekuti gwara rinopiwa kana kuti rinoshandiswa kupa mabonus ringe riri gwara rakajeka kune vese vari kuzopiwa mabonus ringe riri gwara rakajeka zvekare kune ruzhinji rweZimbabwe.
Vaboroma vaenderera mberi vachiti
pamwe pachona gwara ndo rinogona kuzokonzeresa dambudziko rokuti vamwe vanenge vasingafangi kupiwa kana kuti vanenge vasiri kuperforma kana kuti vanenge vasiri kushanda mune zvakanaka vasiri kubuditsa tingakuti zvinotarisirwa neruzhinji rweZimbabwe ndo vanogona kuzomawana mabonus iwayo. Chechipiri ndechekuti mabonus aya anofangwa kupiwa pamari inenge yawanikwa kana kuti yakolektwa nehurumende tingangoti kubva kumaresidensi akasiyana siyana nemataxes akasiyana siyana anobhadharwa kuhurumende. Mari iyi haifangwa kunge ichiprindwa ndo dambudziko rimwe ratiinaro munomu kuti kudhara mabonus aya mari inenge isipo saka hurumende yaizopedzisira ya pinda muhomwe yavanenge vasina zvinokonzeresa kuti pazopedzisira paita zvikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vatiwo
zvinobatsira kuenhensa productivity kaincentive karipo kuti vanhu vakaperforma zvakanaka vanozova kuti vanowana mari yakawanda. Asi chakakosha ndechekumeka sure kuti pane consensus in terms of how performance or productivity will be measured. So measurement performance inofanira kuvumiranwa pakati pehurumende nevashandi uye zvakare inofanira iri objective iri specific.
Kune mabonus anoerekana apiwa vashandi kana kuti maspot bonus avanopiwa chero nguva, kotiwo mabonus anopiwa mukupera kwegore sezvinoitwa nehurumende, nemamwe anopiwa nemakambani anogovanawo nevashandi kana vakohwa pakuru. Munhau dzemitambo tiri kutarisa nyaya yemakwikwi emukombe weWorld Cup ari kutanga kukata mwedzi unouya. Nhasi tiri kutarisa chikwata chine mukombe uyu cheFrance kuti chingakwanise here kuita zvakaitwa nenyika mbiri chete kusimudza mukombe uyu makore akatevedzana. Brazil yakazviita muna 1934 na 1938, Italy ikaitawo zvimwe chete muna 1958 na 1962. Asi nyika mbiri idzi dzakazviita nevarairidzi vakasiyana. Murairidzi weFrance Didier Deschamps akasimudza mukombe uyu
anenge ari murairidzi wekutanga kuita izvi. Nezuro nyika yeFrance yakanzwa kusimudzirwa sezvo mutambi wayo Karim Benzema anotambira Real Madrid akasimudza mukombe wekuva mutambi akakunda vamwe vose kuEurope kana kuti Ballon d'Or. Mukuziya ndezvenyaya yeFrance kumakundano eWorld Cup, tabata nyanzvi munyaya dzezvemitambo uye aimbotambira Baimo neCapes muPremier Soccer League momoyo.
Kukunda kakatevedzana kaviri zvinhu zvinonetsa. Kukunda kutora kwa watu ita isikuata ziri siku zakafansa kuzita kubaa World Cup ikitanga. Saka sumu zakakosha uwezi, finda kwa nikiki inori. Muka tarisama mili akata Franzi zizi, Pogba, ani matambu kwa aina u, angani na inja ali, ani zini ya zaki zibata lakia zini, shunga isi. Ani zizi kanaka, sikuwa nisa kupinda mkili niyamu, ani kwa shunga na hivi. Kata sangolo kambi akatunga hafu, kichamba. Mbota ya sakari mpana weda anina nika wache wengu pia kile mbati. Hizo zinezi afina na kufara ni zikiti ya kutunga huko arbu tambira ni kuwa na kuwa tena sakaraka ni kini yake. So kwa hizi hizi ni za pingi titani sa umchuluma kiti kini na kutamba sakaraka fei. Hizi mani ato changa kutuwa so kiwo fomi ya kini yuzi nani hizi hizi. Bini mutata dembele pasele na ifuta mbaza anaka saka kutika kwa mfeku zikama ee chineka mfeku kutika asi mkana nacho ili ulikule saka nyanya mizu kutika mkendi yawe ye France ee
sina kunze kweguti wa mwevatambi wa ninge waka kuwara sesu wa muruku taurayizu chii chino pa kutizunete kuti vandu wa singu ze mkombe uwi makore akatedzana.
Chimwe chikuru chinenge pakuti chikundikane ndechekuti dzimwe nyika dzingamiriri zvekuti inongoramba muchikundamuka dzinotogarawo pasi dzogadzirira zvakakwana. Kuti taita matambiro amakaita nguva yamakatamba navo vachiona kuti aiko toadhabdisa papi yavo kuti vasati kundi. Saka haisi nyaya yekuti inini ine makagadzirira mega. Pane vanotodawo mukombe uyu pasi rose. Ndiyota kwa uchitengi World Cup. Yani kwa chito uda ili wani kika kibu ya suka kwa nwa kizu nabuti. Ndi chikuwa ta itchika mbiti chungi nita. Kwa chika chungi kibu ni papa ni papa ni papa. Tuita sei. Kata mkwaona kuti kama mili ni mada kunja kuwewa ka pepsi la kutambu wa mkombe. Suwele kwa kuti jee sisi kwa vee kida kito kajibu ya. Kaka nangana mili. Nekuti zirikuti mdini wachi na chambiyama. Kaka zini posanyo nita kuwema.
Saka kuri kuti imi muri murairidzi wechikwata chakaita seFrance zvii zvamungaite kuti mupe vakomana vamwe muchirairidza chidokwa dokwa chekuti vasimudze mukombe uyu zvakare vachipinda munorondo.
Chekutanga ndinoda kuti vakomana vachingopinda mukembe kutobva navo pakuchevo kuti aiwa sezvo zvangasvitika kwamanga muri kuzvikwata zvenyu hazvinini zvatakuita kuno. Kudewa iku na fomu ya isina kubuda zahana kafeza ya eka Benzema zinanga ane makema nukwa nita kita mashana wakina umbezi nisa kutu ngumza rodaiwa ziku Madrid za eka fezi sapura kakunu kunisuma kuchini kasa ana Pogba na uzi fizi uzi tindi uza kita ulika iti kubwa tango stawara pa chichi kutanga kwa kubutu kwetu atina chine chepeta nangana na chukizu zimezi kapani talamizu za nila hibu kakuna nangana miku kunga pa mtambu kutitizore World Cup kwa TV. Uyezi, kinyo wae uchita kuti mdangalizo zilefe ye World Cup. Kinde ni kwa tazumi za kambu ita isi. Amudio yile kuwa part of that history. Kuwa wani 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 kachuni chingi ni mimi kakita za kadara. Kaka nashoko kadara ni kwa kusindi kwa wakuma na kwa kambu za kanaza.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo uye aimbotambira chikwata cheBaimo neCapes muPremier Soccer League momoyo achitaura ari paRunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki kana kuti The Connection na 8pm nasi tiri kutarisa kusagadzikana kwakaitika zvinhu mubazi rezvedzidzo nenyaya yekuwedzerwa kwemari yedzidzo muzvikoro zvepamusorosoro zvapakuti vadzidzi varatidzire vamwe vavo vachisungwa. Sezongo edi apera, regaiti mbotari samsure na ushakare. Zimsek inozivisa kuti bepa ranyurwa nasi remeds rangaratuwa maoko evamwe vangawariwana nechikiri bidi. Dare repamsoro, ropa mtongo wekuti varimu urumende mumwezi mitatu inotevera vaudzevo tuzhinji nezve upfumi wavo. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.